Chekwata chiri kutungamira chechicken in chiri panguva yakaoma zvikuru apo tiri kusangana nevavakidzani vavo vehaumain panguva iyo makwikwi ekasolaga Premier Soccer League ave kusvika kwamvura yacheka makumbo. Mutambo uyu wauya apo haumain yanga isingatambe zvakanaka zvekuti kukunda kwayo mumutambo uyu kunoita kuti vakanganwe zvanga zvichiitika masvondo mashoma-shoma achangopera. Masvondo maviri apfuura haumain yakanyadzisa zvikuru apo yakadamburwa 3-0 nezpc Kariba mumakundano echibuku Super Cup asi mumwe muteveri wenhabvu vamishekisaga vanoti chicken in isatarisire haumain pasi.
Mutambo unochafanira kuti udakadze zvikuru nenyaya yekunokuda kwokuti matimu ose anotarisirawo kuti awane zvivi aone mapoints ipapo. Mukatarisa muchaona kuti haumain yakanga isiri kunyatsa kutamba zvakanaka kuburikidzawo zvakare nekuti yakadzinga kumurayiridzi wayo. Saka muchaona kuti coach Munyowani anoda zvakare kuti angari anoedza kuti approvewo epoint.
Panguva imwe cheteyo chikwata chiri pachinhano chechipiri cheFC Platinum chiri kutarisirwa kubuda nemapoints ese matatu apo chiri kutamba nehwahwa kumandava mangwana asi Dynamos iri parumana nzombe zvekare apo ine Harare City muruparo stadium nesvondo. Harare City yanga isingatambewo zvakanaka mumakwikwi eleague asi matambiro ayanga ichiita mumakwikwi echibuku Super Cup anofanira kutyisa vatsigiri vedzimbare. Mumitambo mitatu yechibuku Super Cup chikwata ichi chakanwisa zvibodzwa 10-2. Mimwe mitambo iriko nemugovera yakamira yakadai. Haumain vs Chicken Inn Kuluveve. ZPC Kariba vs Capes United Nyamunga. FC Platinum vs Wawa Mandava. Buffaloes vs Cholocho Sakuba. Nesondo mitambo yakamira seizvi. Dynamos vs Harare City Rufaro. Highlanders vs Dongo Sawmills Baba Fields. Triangle vs Flame Lily Gibo. Wange vs Chapungu Kukoliari. Tutarisa mutambo wecricket uyo watambwa nasi. Kwanga kune kupemberera kukuru muHarare Sports Club nasi masikati apo Zimbabwe yadambura Ireland nemawickets maviri mumutambo wekutanga wematatu ezuva rimwe atanga nhasi. Ireland ndiyatanga kurova mabhora ndokukanda maranzi anoita iwo 210 mushure mekupedza maovha avo 50. Asi mukutevera Zimbabwe yaita mashiripiti chaiwo ndokukanda maranzi 220 mumaovha 40. Izvi zvabva zvavasiya vachiri nemawickets maviri mutambo uyu vaupedza. Zvikwata zviviri izvi zvichasangana zvekare mumitambo miviri yezuva rimwe yasara asi pari zvino Zimbabwe iri kutungamira. Zimbabwe iri kutarisira kukunda mushure mekurohwa mitambo yema2020 nezuva rimwe nechikwata chichangobva mukushanya muZimbabwe chePakistan. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.